mugari wemumusha wekwa mucheke vanixon kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo.
Inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinoka kudzvanyirira vanhu. Vanhu vaifanira kuti vafambe fambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi, nokuti muri kuona kuti ike zvino ii nguva yeEaster vanhu vanofanira kunge vachinamata Mwari wavo, nokuti musiki ndiye unopa upenyu. Saka ndaiona sekuti dei hurumende yatirerutseini vanhu vatifambefambei, asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuzoitira kuti COVID inozopararira, asi vangoitawo vakangwarira.
Mumwe mugari vafrancis mapinguro vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika, asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha.
Isu chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira, nokuti paEaster ndo pata tichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana siyana vanosvika voungana vogadzirisawo zvemusha, hama dzichisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika. Manje apa kana vatodaiwo zvodhorwa kuti hatichatosangani, ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi, asi tiri kuona kuti maindustry travel ari kungobvumidzwa. Saka hazvibetseri, plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka, hapana chatichakwira. Vangadai vangomonita bhodha ravo iri nezvimwewo, asi vaimbotirega tichifamba tichiendawo kumisha dzedu.
Asi mumwe mugari wekuvictoria range vada kuzikamwa nekunzi amai Shereni vati hurumende yatora danho rakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo, apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana.
Semugari wemasvingo tinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumaboarding schools vachiya kumba, because if we think back like in December ndopakazoita disaster yekuti takazova nepeak yedis COVID muno munyika. Nei makai kuti vanhu vakanga maboda anga avhurwa, vanhu vabvumidzwa kutravela, so people were mingling all over and macrowds anga akawandisa. Saka ndozvakazoita kuti pave even death rate yedu ikwire, mainfections akwire, zvinhu zvedu zvisafamba zvakanaka. Saka kutorambidza vanhu kwakanaka, because tingaramba tichidzokera pachinhu chimwe chete tikapinda mu-third wave. This is a very noble idea yaitwa nevakuru venyika.
Izvi zvatsigirwawo navaThomas Makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19, vanhu vakawanda vakarwara, apo uwandu hwange hwava kuderera munyika. Mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo vaRogers Irimai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19.
Imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha. Nguva inoi tokurudzira kuti vanhu vanga vasafambe, ngatirijusei mamovement tigare panzvimbo imwe chete. Kana mukatoona hurumende izvozvi yakatoti vana vezvikoro ngavatogara vari muzvikoro, vari maboarding vasaende kumamisha. Inyaya iyoyo yekuti denda iri tikwanise kuridziirira kupararira kwaro. Imwe nyaya ndezvakare ndeyevanhu vanomwa doro, havasi kukurudzirwa ba kuti vange vachiungana vachimwa doro vari mabhawa kana mumanight club. Hapana mabhawa nemanight club ari kubvumidzwa kuopareta, vari kumwa doro vanomwa vari kudzimba dzavo.
Zvichakadaro, munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 nezuro, uye vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858. Vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636. Uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521. Vanhu vabayiwa nhumba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.